ZEC ndeimwe yamakomisheni mashanu akazvimirira anoumbwa pasi pebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Section 233 yebumbiro remutemo inoti makomisheni aya anoti ZEC, Zimbabwe Human Rights Commission nemamwe anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu, kuita zvido zvive ruzhinji, kuita basa ravo pachena pamwe nekutevedzera gwara reruzhinji. Makomishina ezec anosarudzwa nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders. Standing Rules and Orders Committee ikomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa ese eparamende uye ine nhengo kubva kumapato ese matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube. Mutemo unoti makomishina ezec haafaniri kunge achiita zvematongerwo enyika kana kurerekera kubato ripi zvaro, asi pane kuchema-chema munyika kubva kune mamwe mapato anopikisa ayo ari kupomera ZEC mhosva yekuita basi yakarerekera kuZANU-PF. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti ZEC inoita sekuti bandiko reZANU-PF. Vanotiwo havafari nenyaya yekuti muZEC makazara mauto.
Isu haisi kuita basa rayo zvakanaka. Ibato reZANU-PF hatiide ZEC, haitombobatsira, it's useless.
Vari kumirira MDC Alliance kuGoromonzi West vali kutamborinyoka ndemumwe asiri kufara nemashandiro eZEC.
Zvinongoratidza kuti munhu wese ari kuona sunge ZEC arasa pembe asi apfeka uniform yeimwe timu iri kutamba nhabvu. Ndozvazviri kureva. Ndanyaya yakabuda panyaya yekurose camp. Zvinongoratidza kuti mapurisa neZEC vaitaura zvakasiyana. ZEC yaiti hakuna voting iri kuitika, asi mapurisa akazokonfirma kuti zveshuwa postal voting yatanga. Saka kana ZEC isiti hakuna voting iri kuitika, asi mapurisa achikonfirma kuti vatanga kuita postal voting, voting process yemunyika muno inongoitwa sei zvisingazikanwe neZEC? Iyo ZEC pabumburo remutemo iro inoona nezvesarudzo. Ndozvazvangoratidza kuti bhora hasi kutambwa zvakanaka mugore ra2018.
Gweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela vanoti kusafara kwevamwe pamusoro peZEC kunokonzerwa nekuti ZEC haisi kuita basa rayo zvakajeka.
Chakangokosha inyaya inonzi accountability kuvanhu. Kutukwa kana kusatukwa ZEC ndo basa raro kuti vahandle. Kutukwa kwacho kana kusatukwa kwacho kuti vatu vanhu vagutsikane. Nyaya iripo ndeyekugutsikana. Amshuwa tiri kutaura nyaya yekuti credible, fair and credible election kutaura nezvayo. Fairness haizongobudi musi uchavhotewa. Fairness inoita inoonekwa through ma processes. Fairness inoonekwa mune zvinoitika vanhu vachiudziwa information.
Asi vamwe vakaita savaNaison Murara vanoti semaonero avo ZEC iri kuita basa rayo sezvakatarwa pamutemo wenyika.
Timaonero rangu hangu so far handina chinyunyuto nayo iyi. Uyu muzvare chigumba uyu munhu ari kutevedza mutemo sezvauri. Handimusiona pakatsura vachamisa tirambichinge magomborwa. Endai muripota kwamunoda kana kuAfrican Union kwacho. Ngatiteedzei bumbiriro remutemo wedu. Zviri munyika medu ndozvatinoita. Pasofa hangu so guda ina handina chipomerwa naye, handina chaona chaita yakanyai.
Mumwe vanhu makumi maviri nevatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vaBrian Muteki ndemumwe anoona sekuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo.
But ndiri kuona inini kuti basa riri kubatwa neZEC kusvika pari zvino handina chandinoti ndingatsutsumwe nacho, nekuti takabva kudeedza onzo yaimuone kuri kudhindwa mapepa achashandiswa pakuvhota. Vamwe vemapoka edu vakanga vakutoda kutopinda munoitwa imomo. Patakadeedzwa inzvimbo inochengetedzwa, saka kune mutemo wacho wepo, hakuna chidanho chekunzi isusi tofanira kupinda imomo. Saka kuti tirambe chingoshora kuti ZEC yabirira ipasati pabirirwa pacho, kana tiri vanhu vakangwara tochiramba tichishanda navo tichiona pavachabirira totsvaga umbo vachienda navo kumatare kana pabiriro.
VaMuteki vanoti vatori venhau ndivo vari kukonzera kuti ZEC ishorwe nekunyora kuti sarudzo dzegore rino dziri pakati pavachamisa veMDC Alliance navaEmerson Munangagwa veZANU-PF.
Pari kubuda pachinzi sarudzo dziri kuna vaMunangagwa navachamisa. I think vemapepa nhau vanofanira kupagadzirisa. Ndo zvinokonzeresa nyonga nyonga. Chamisa anogonzi navaMunangagwa ndo vega handiti 23 zvino vanzi vairi vavo ndo vachavhoterwa. Pana akaenda kunoshoperera yekuti ava ndo vachavhoterwa, tese tichavhoterwa. Saka zvichabuda musarudzo zvinozongobuda kana zvaonekwa. Kana tajikiwo tajikiwo, takahwina tahwina.
Sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vanotiwo vazhinji vari kuchema-chema nemashandiro avo vanhu vasinganzwisise mashandiro ekomisheni yavo.
zvimwe zvizhinji zvinoitwa nevanhu vanenge vasina kunyatsonzi kuisisa mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, asi isu tiri kuramba tichingotaura vanhu zvese zvatinoita tinoita pamutemo.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti sachigaro weZEC anofanira kunge ari mutongi wedare repamusoro kana kuti judge kana kuti munhu anokodzera kuita mutongi wedare iri, uye munhu uyo anodomwa nemutungamiri wenyika mushure mokunge vataura neStanding Rules and Orders Committee necommission yevatongi vematare yeJudicial Service Commission. Dzimwe nengo sere dzinodomwa nemutungamiri wenyika pavanhu vanodarika gumi nevaviri vanenge vasarudzwa neStanding Rules and Orders Committee. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.